Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu gunyana 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weSunningdale Mozwane Maureen Kademaunga vebato guru rinopikisa reCCC vange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF varegererwa sezvo pasina umbowo. VeZANU-PF voramba kuti matare ari kutarisa kuti wabuda mbamani. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatoresa mhiko pamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weSunningdale mudare reparamende achangobva mukutoreswa mhiko ari webato reCitizens Coalition for Change Mozwane Maureen Kademaunga vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF vasunungurwa nhasi sezvo muchuchisi mukuru wehurumende ati hapana umbowo hwakakwana hwekuvachuchisa. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gweta raMozwane Kademaunga vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti muchuchusi mukuru wenyika vaAhmed Ibrahim vati hapana umbo hwekuvaroverera nemhosva, nekudaro havana kana kutombomiswa pamberi pedare raMajor Street.
Vamuchuchusi gweta guru rinomirira hurumende ratarisa mapepa rikaona kuti haiwa hapana kana kanyaya zvako kana kakakangariswa naOnarebo Mademaunga Kademaunga, naizvozvo vabva vati ivo ngavaende kumba. Havana umboho kunova nangisa pamhosva.
Vachitaurawo mushure mokuburitswa muusungwa, Mozwane Kademaunga vati mutemo wenyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Nyangu zvazvo ndabuda, ndine shuviro yekuti mapurisa aiabata nyaya iyi neunyanzvi unoita kuti vakwanise kuburitsa pachena vapari vemhosva. Tini ndinoziva kuti vanhu vandakanga ndichifamba navo tichiokera kuwana sapoti kubva kuvanhu muSunningdale, vanhu vakanga vari vanhu venyararo, vanhu vasina kuti vamborwisana nevanhu kubvira kuna kansela wangu kubvira kuna chief election agent pamwe chete nevamwe.
Vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanosungwa nyaya dzisati dzaferefetwa. Mozwane Kademaunga vakasungwa pamwe chete nakanzura weward 10 vari nhengo yeCCC vaClaid Mashojera uye vaDaudu Jessup. Asi nyaya yavamashozhera iri kuenderera mberi sezvo vachuchusi vachiti pane vafakazi vakavaona vachipara mhosva. VaJessup vakasungwa nemusi wechishanu vakatomiswa pamberi pedare, uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vachitaurawo nezvenyaya iyi mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia, avo vange vari mudare nhasi vachinzwa nyaya iyi, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikanawo zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yacho ndinongoshungurudzana kusada kuti zvabuda musarudzo. Inyaya yezvinongoradza kuti sarudzo dzacho hadzina kumira zvakanaka.
Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi, avo vanoti vari muhupoteri sezvo vachityira kupambwa asi vachitsvagwa nemapurisa, vanoti vanoshushikana zvikuru nekusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakaita saMozwane Kademaunga, vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoramba tichitaura kuti aiwa nhengo dzemusangano wedu weCCC inotungamirwa nababa Nelson Chamisa hadzifaniri kushungurudzwa. Ndava zvatiri kuita, tiri kuita zvinhu zviri pamutemo, zviri mubumbiro renyika kuti muno muZimbabwe munofanira kuita mapato akawanda achikwikwidzana. Yanenge yahwina inenge yahwina, saka hatidi kuti vanhu varambe vachishungurudzwa zviri kuitika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwamuzvare Kadimaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiriri weHarare West mudare paramende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo muzvare Cecilia Chimbiri na Netsai Marowa vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asadi kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti vanhu vechikadzi muZimbabwe vasafarira kuzoda kupinda mune zvematongerwo enyika, nyanyanya matongerwo enyika yaizvinopikira.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anobvumidzwa kuita basa ravo uye kana pasina nyaya munhu anongoburitswa sezvaitwa muzvare Kadimaunga.
Kana pane nhau yemutemo ngatingoremekedzai mapurisa nenhengo dzese dzemutemo dziite basa razvo. Kana iri persecution asungwa akakurekedzwa sei, ndo mubvunzo wangu.
Imwe nhengo yebato reTriple C vaJob Scholar mangwana vanenge vasvitsa mwedzi 15 vari muusungwa sezvo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nekusungwa-sungwa kwevanopikisa hurumende yemuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nekusasungwa kwevanhu vakapamba nekuita kafira mberi nhengo dzeTriple C. Nhengo idzi kusanganisira kanzura weward 26 kuGlenora vaombera ishe nhende dzakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori dzikasiyiwa dzakandwa musango kumapinga mudunhu remashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo muzvare Virginia Mabhiza vanoti zvekushora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vaimbenge vadoma makurukota akawandisa asina kusarudzwa nevanhu pane vanosungirwa nebumbiro remitemo hazvina nematuro ose sezvo vainge vadomwa ava vasina kutoreswa mhiko. VaMnangagwa kunyangwe vaifanira kutoresa mhiko makurukota manomwe chete vasina kusarudzwa nevanhu vakadoma makurukota mapfumbamwe. Vakazoregedza kutoresa mhiko amai nokutula matsikinyere vainge vaitwa gurukota rezvedunhu reManicaland navaJohn Paradza avo vainge vaitwa mutevedzeri wegurukota rezvemamiriro ekunze. Basa ramai matsikirinye rakazotorwa negweta vaMishek Mugadza avo vakakunda musarudzo dzeparamende kumutare South. Vaparadza vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzekuGutu West idzo dzisina kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu pamwe pakaitwa sarudzo dzemunyika sezvo imwe nhengo yaikwikwidza mudunhu iri vaChristopher Mutono vakafa mutsaona yemotokari zvakapa kuti Zek imbomisa sarudzo idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi nekudomwa kwemakurukota akawandisa kwange kwaitwa navaMnangagwa, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Izvi zvinhu zvisingatarisirwi especially kana ichibva kuhurumende inenge ichinzi ine vanhu maprofessionals and vanhu vanenge vachipembedzawo vachiti matechnocrats anenge akasaraunda president. And izvi zvinotadza zvekare kuti iro bumbiro romutemo nanguaro riri pajekerere richiverengwa nemunhu chero zvake. Zvinotaudza kuti ivo president igwaro ravasinganyanyotamba naro vachiverenga. And semunhu angari former minister of justice zvinhu zvisingazvichitarisirwa kuti zvingave zvichiitika muhurumende yavo.
Asi kahurumende iri kuti chakakosha inyaya yekuti vanhu vanodiwa pabumbiro remutemo kuti vange vachitoreswa mhiko ndo vakatoreswa mhiko. Zvimwe zvaakungotaurwa nevanhu izvi hazvina nematuro ose.
Izvi zvinhu zvinova zvichitarisirwa kuhurumende yakaita seyavaMnangagwa isingakoshesi yatingati accountability, nekuti zvinhu zvakadai so izvi zvinhu zvinoenda to the core of how hurumende should be run. Because kana dziri nyaya dzemaappointments zvinhu zviri mubumbiro romutemo and bumbiro remutemo tichitaura hedu in simple terms ndo bhaibheri rehurumende. Saka kana pachizoonekwa pachizoitwa mumatano ekuti vanoappointa maministers kana kuti makurukota emuhurumende asingabvumidzwi nebumburo remutemo zvinotaudza kuti pane kakuposa ipapo nanguva hazvo vachizogadzirisa zvunhu zvisingafanira kuzvitarisirwa zvichiitika especially kana tichiti vanhu vari kurana hurumende.
Totarisawo iyo nyaya yekuti vanhu vanosarudzwa nemutungamiri wenyika vakambotanga vari vashanu ko zvino vave vanomwe. Semaonerenyu, panenge pachifanira kuti pasarudzwa vanhu vakaita sei chaizvo?
Vamunangagwa vanga vari umo munhu vaiapoenta vanhu vane experience mukurana maministries yayo kana kuti vanhu vanokwanisa kuonekwa vachiendesa nyika mberi in terms of going kunokombita paglobal stage.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vamwe vagari vemumutare nhasi vaudza kanzuri yavo ichangosarudzwa kuti vane zvinhu zvakawanda zvavari kuda kuti zvigadziriswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nekanzuru nevagari patown hall mamutare. Sydney Saizi anotipa nyaya inotevera.
Zvabuda pamusangano wanhasi zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuti pagadzirwe migwagwa, mvura yakachena nekutakurwa kwemarara. Asi kuti zvinhu izvi zvigadziriswe, patenderanwa kuti panoda kuti mitero iwedzerwe nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% asi zvichiitwa pashoma nepashoma. Mumwe wevagari ava amai Patience Arufesi vati dambudziko riri kusangana nevagari veku Old Township section nderekuti hakuchina chiremera.
Tosendese toilet 1 ekumusoro neekudzasi toilet 1 hatina matoilet. Zvedzimba dzatidziri kugara munhu uri murumu iri uko ndirogona kumuona ari mumba mwake dzatsemuka asi mari dziri kubhadhara kumarendeti hadzina madho.
Mumwe mugari amai Chena yemuyambo vatiwo nyaya yekushaya mvura yakachena ndiyo iri kuvashungurudza.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiru zvacho anonga ari kuuya. Zviri kuti itiobatei handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa. Mapaipi ati kure uye ari matsva mvura irege kuwestika ndo chikumbiro che.
Nyaya yemigwagwa isina kumira zvakanaka yasimudzwa naamai Vimba Isoko.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiru zvacho anonga ari kuuya. Zviri kuti itiobatei handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa.
Mumwe mugari wemuchikanga muzvare Lucy Moyo vatiwo dambudziko repombi dzemasiweji dzinovhinza ravashayisa mufaro.
Patiri kuona masiweji especially pachikanga primary school panotofamba futi nemota dzevanhu vacho vekanso pari padhuze futi nekanso.
Vakasanobata chigaro chemutevedziri wemubati wehomwe yeguta remutare amai Tsitsi Useya vati donzvo remusangano wanhasi ranga riri kuti vagari vape muono wavo uye pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvitange kuitwa nekanzuro yavo.
Ndosaka tizoita consultation kuti ndapi ari critical kwamuri hamuri kuona kuti ngatitange ichi so that kana takufinalize budget ra 2024 we make those projects a priority because kana tikabvunzana muno everything needs to be done but how do we finance everything? It's not possible even at home mari yatova natonyatsoizva kuti mwedzi uno endogona kupa mwedzi ndoana mari yakati but mari iyoyeyo ukada kuita everything using that money it won't be adequate saka tiri tichizoprioritize maprojects aya according to consultations dzatiri kuita nhasi idzodzidzi according to the forms which are.
Mukuru anoona nezvemigwagwa muguta remutare Engineer Daniel Nyirenda vati migwagwa yemuguta inoda kugadziriswa asi mari yacho hapana.
Tingangoti hedu tine marodzi but hatisisina marodzi ba. Lifespan yawo paakagadzirwa apfuura ari kutoda kunatsa kugadzirwa kuti kuita kutoita tinoti ma either ma rehabilitation kana new construction kana roads edu.
Meya mutsva weguta amai Sofia Rudogwasira havana kupinda musangano sezvo vari kuita misangano yezvidzidzo zvekutanga basa pasi pebazi rezvematunhu. Asi kanzuri inoti ine urongwa hwekuita misangano yakadai munharaunda dzinogara veruzhinji nekumayadhi kusvikira musi wa30 kubvumbi vozobuda nesungawirirano. Ndakamirira Studio 7 vamutare, ndini Sydney Size.
Vedare muzinda White House yemu America unoti nyaya yakasimudzwa mudare reCongress nava Kevin McCarthy vebato rinopikisa rema Republicans yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato rema Democrats vaferefetwe aina kunyatso simba. VaMcCarthy vakazivisa nezuro kuti vakange vatanga urongwa hwekuferefeta vaBiden kuti havana kuwana chouviri here kubva kumabasa anonzi akaitwa nemwana wavo Hunter Biden apo anonzi aidyidzana nedzimwe nyika achiita zveuori mumabhizimisi ake. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, Advocate Kennedy Masie vanotiwo nyika dzemuAfrica neZimbabwe dzinofanira kudzidza nezviri kuitika muAmerica umo mune utongo hwejekerere husina kuti munhu ari kubva abuda mbamani uye anenge achifungidzirwa kuti aita zveuori anoferefetwa.
Ari kuitika kuna Biden zvinhu zvatakaona zvekare zvichiitika kumasure navaTrump. Impeachment tingati process inoitwa necongress yokuti vaunze vaBiden pamberi pecongress vachipomerwa mhosva dzaanga achipomerwa. But kuti vazonzi vazobva pachigaro zvinhu zvinozotora mamumatano. But iyi inongove process yekutanga yekuda kuti Congress yakapasa vanenge vachibvumirana kuti aiwa vaBiden vanokwanisa kuimpichwa sapresident. But hazvirevi kuti vanofanira kukubva pachinzvimbo kana vaimpichwa kudaro.
Munoona zvichibudirira here tichiona kuti iwo muzinda weWhite House vari kuti hapana nyaya?
Izvogona kuva zvichikwanisa kubudirira nokuti tikutiona kuti muCongress macho maRepublicans vane majority. Kana vane majority pashona toti ndio vakawanda muCongress. So kana pakaiswa yatingati pachirungu motion kana kuti iyo inayo pamberi peCongress zvinhu zvatokwanisa kuona zvichienda mberi ende vachizoimpichwa.
Asi tiri kuona vamwe vemaRepublicans vari kuti haisi nguva yekuti paitwe zvakadai pari zvino nekuti pane dzimwe nyaya dzimwe dzakamirira kuti dziwanikwa dzichibudirira mumba iyi.
Hongu, iko zvino tichitasa zviri kuitika muAmerica pane nyaya yeikonomi. Tinoziva kuti ikonomi haina kumira zvakanaka muno muAmerica ende zvinhu zviri kufanira kuzvigadziswa necongressi yakabatana. Iyezve tinoona zvekare kuti America iri kusangana navo zvekare ichibatsira hondo dzakaita sedzeUkraine ende zvinhu zvinoda kuti paitewo kuti congressi iri yakabatana. And tichazovo zvekare kuti munguva pfupi pfupi next year papa tichave tine maelections anenge achionekwa achiitwa muno muAmerica and panguva yakadai so tinoziva kuti maemotions anomboita achimhanya. Saka inguva yokuti pari zvino inguva yokuti America infoko yakabatana kuti zvinhu zvakadai so zvione zvichipedziswa naBiden vari muofisi.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingadzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika muno muAmerica?
Izvi zvinotaridza kuti demokrasi inoshanda muno muAmerica. Hazvina basa kuti uri mutungamiri ari kuita basa rakanaka. But pakaonekwa pachinzi kuda pane pakaposhwa sezve kupomerwa Biden kuti vanogona kuve vakanyepa paimwe nhauro yemwana wavo ainzi akaita mabusiness transactions nevamwe vanhu, tinokwanisa kuuya under maInstitutions akaita seCongress yaya.
Advocate Kennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muzvare Pindile Gosha vanoshanda vari pasi pesangano reStartup Greenhouse Academy vanoti vane chinangwa chekushandura upenyu hwevechidiki nemadzimai ari kumaruva nekuvadzidzisa kuita mabhizimisi pamwe nekuvabatsira kutengesa zvavanogadzira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka Ncube weStudio 7.
Sesangano reStartup Greenhouse Academy tinobatsira vanhu vechidiki nemadzimai kunyanya vari kumamisha. Tinovabatsira nekuvadzidzisa matangiro avangaita mabhizinesi avo nekuti vangaita zvipi nekuita sei kuti mabhizinesi iwayo akure nekuendera mberi nezvavanenge vachiita zvacho zviendere mberi nekura nekusvika pakuzikanwa nevanhu vese muno muZimbabwe. Pamwe chete nevari kunze. Saka inonzi Incubation Hub and Accelerator Program.
Tiri kuona paine dambudziko revana vanosiya chikoro vachiri vadiki nevamwe vanoti vachingopedza chikoro vachienda kuSouth Africa. Munoona sekunge dambudziko iri ringabatsirika here neproject yamuri kuita?
Pavana vanokurumidza kusiya chikoro vamwe vachinotsvaga mabasa kuSouth Africa, tinoona sekuti programu yatinayo isusu inonzi career mapping and career development inogona kuvabatsira sekuti inotarisa kana kuti kushandidzana nevana vari kuita grade 7 maform 4 nema3rd year ari kuuniversity. Tinenge tichivabatsira necareer coaching, kuvabatsira nekuvadzidzisa nekukurudzira kuti pane mabasa akawanda avangaita nekudzidzira. Saka tichikurudzira kuti rase tariro nekufunga kuti hakuna mabasa, vachitarisa mabasa avajaira kuti avanoziva ari muno muZimbabwe, asi pane zvakawanda zvavangadzidzira nekuita chero kunyika dziri kunze.
Panguva yapfuura taona vanhu vakawanda vachitiza kumamisha vachiti hapana mikana yekuzvisimudzira. Uri kuona remangwana remabhizimusi ekumamisha rakamira sei?
Kumamisha tinoona sokuti pane mikana yakawanda yekuita mabhizimusi nekuti tinoona vanhu vazhinji vari kutauni. Zvinhu zvavanotengesa pamwe zvinorimwa kana kuti zvinopfuywa zvinhu zvinobva kumamisha, sekuti mutauni hapasina nzvimbo dzakawanda nadzakakurisa dzekuti vanhu vangarima sezvinoita vanhu vari kumamisha. Saka kumamisha kune mukana yakawanda chaizvo, sevanhu vanenge vachida kuita zveagriculture, zvelivestock, kuchengeta zvipfuyo. Saka kumamisha mukana yemabhizinesi iriko. Saka tinenge tichitarisira kuti isusu maprograma tinoita anokurudzira inonzi Rural Empowerment and Development ndo ichaita kuti mikana iyoyo iri kumamisha ibudikire vanhu vagoishandisa nemazvo.
Avo vanga vari Muzvare Pindile Gosha vachitaura naTaboka Ncube weStudio 7 vanga vari parunare kuBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe bazi reUnited Nations reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO raparura chirongwa chehomwe yemari inosvika mamiriyoni 10 chekubatsira vanhu vekuSudan vatarisana nedambudziko guru rekushaya zvekudya nekuda kwehondo iri munyika iyi. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira varimi kuti nyika iwane zvekudya zvakakwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi muLibya zvaenderera mberi nhasi nekutsvaga zviuru nezviuru zvevanhu zvisati zvazivikanwa kuti zviripi mumisha iri mumaguta akawanda eLibya anosanganisira reDema. Vakuru vakuru vari kuti uwandu hwevafa kusvika pari zvino hwadarika zviuru zvishanu, vamwe vachiti hunokwanisa kusvika pazviuru zvitanhatu. Muchikamu chedu chatino tarisa zviriku itwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove. Chauke uyo anogara kuBritain akaparura chirongwa chekuunganidza zvekushandisa nekubikwa kwemimhanzi zvakaita semagitare nezvimwe zvaari kupa kune vamwe vanenge vachizvida kuchiredzi kwaakakurira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa uhu hwatinahwo ndehwekutiwo zvinobva mukukura kwandakaita ini nechido chandaiva nacho chekuridza mimhanzi. Ndakakurira munharaunda yekuti kwanga kusina kana kukiedha kuti unoridza, but ndainzwa kuvaviwa mukati mangu inini, but ndainzwa kuti izvi ndozvigona izvi, but kwokunozviitira kwakusina, kwokunozvidzidzira panga pasina, zvaishayikwa. Zvandinofunga ndezvekuti nekuda kwokushayikwa kwezvinhu kunogona kunge kuine talent, kune vanhu vane zvipo asi havakwanisi kunge vachiita zvavanokwanisa kuita nekuda kwokuti hakuna kwokuzviwana. Ndo pakazobva pfungwa yekuti dai ndikakwanisa kuwanawo nzvimbo nemashamwari angu andaanawo iye zvinezvi kuno kuengland kwandogara anondipa zvinhu, kune zvinhu zvakawanda stereki ndakatotaura nemadzisawira angu.
Saka muri kuita basa iri muri mega here rekuunganidza zvekushandisa mukuridza mumhanziri kana kuti mune vamwe vamuri kushanda navo?
Ndine madzisawira angu muno muengland vandoridza navo, vagari vemuno muengland vandakaita kuti vajoine band randinoridza naro rinonzi Limpopo Groove. Ndava nechikwata kudaro ndakasanganawo nevamwe vaifarira zvataiita, ndokuzoona kuti pane vanhu vane zvinhu vanga vachitoda kutozvirasa, ndobva ndati chii, aiwa ndipeiwo inini, ndoda kuzviendesa kumusha. Saka madzisawira angu andoridza nawo nevamwewo vane chido vandakangotaurirawo nyaya yangu ndovari kundibatsira kuti zvinhu zviitike. Ndava ndine chisuwo chokuti dai vamwe vedu vekuZimbabwe vanokwanisa kutibatsira vapindirawo kuti tikwanise kuita zvinhu zvibudirirezvi.
Saka iyo zvamuri kuunganidza izvi ndiani vanozobatsirwa nazvo?
Vanozokwanisa kubatsirika paurongwa hwandinawo ndezvekuti mumwe nemumwe anokwanisa ane chipo, toda kugadzira nzvimbo 1 inenge iripo ine marehearsal rooms kana matatu kana mana kana mashanu zvichienderana nekuti takwanisa kuendesa zvinhu zvakawanda zvakadii, because zvinhu zvacho zvawanda izvinei zvandinazvo. Handina hangu mukana wokuzviendesa at the moment, ndakatoti ndishedzerewo vanhu vese munyika mukuti batsirewo chiurongwa hwatinahwo. Saka vanobatsirika ndevaya vanokwanisa kuridza, vanokwanisa kuimba, vasina mainstruments, vana vadiki kunyanya, because toda kubhilda ramangwana ravo. Saka ndichabatsira munhu wese.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo muurongwa hwamuri kuita ihwo kuunganidza zvekushandisa mukuridza kana kuunganidza mainstruments?
Dambudziko guru ratinaro muurongwa uhu ndere mari yekutumira zvinhu kuZimbabwe. Ndo dambudziko chete, asi zvinhu zviripo zvakawanda. Kana paine vanokwanisa kutibatsirawo kuti zviitike, huyai tiite mushandira pamwe chete tione kuti tingabatsira here. Kunyika kwedu mhanzi inofarirwa zvikuru, ende zvikabudirira zvinhu izvi tinogona kutowana vanoimba, vanoridza, vagokwanisa kubudirirawo semabudiriro ari kuita mumwe nemumwe watinoziya isusu. Saka tine vanhu vakawanda vakabuda kubva muchiredzi vakafanana naProgress Chipfumo, Masvingo Province, yana baba Harare. Saka mukada kutarisa munoona kuti kune chipo zvikuru, saka tinoda kuti tibatsire zvikuru.
Vangada kukubatai vachibatsirawo kana kutaura nemi vanokubatai papi?
Ndinokumbirisa kuti vatibate paFacebook, paInstagram, zita rangu ndoitwa Thomson Chauke. Namba dzangu inini +44 74 111 511 00. Ndinodzokorodza futi nhamba idzi +44 74 111 511 00.
Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove anga ari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutaura nezvekurudziro yehurumende yeSouth Africa nebato riri kutonga munyika iyi reANC, zvikuru boka reANC Youth League, yekuti zvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvidzingwe nechimbi chimbi. Kana mchita upinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko Studio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edia pera, regaiti mbotari samsure na ozwa kare. Momiri we Sunning Deo, mujware Maureen Kadema-Unga, vange vambo sungwa vachipomirwa mosha yekuda kuponda mtsigiri we ZANU-PF, varegererwa sezo pasina umbo wo. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatoresa mhiko mamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesithathu mhla ka 13 kumpandula 2023. Ikama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umchuchisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kuKhande Maunga kulokho aselwa kikho.
Umeli weSunning Dale edale lePhalamende njalo elilunga leTRIPC uNkosazana Maureen Khande Maunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abachuchisi becite icala alibojelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF.
Silebizo ukuthiwa nguStanford Dala Phone 12 votes. Sizokuba lebizo ukuthiwa nguMphathiswa Ncube Phone 19 votes.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunning Dale edale lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTRIPC uNkosazana Maureen Khande Maunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abachuchisi becite icala alibojelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Khande Maunga, umnumzana Harrison Nkomo, utshele iStudio 7 ukuthi umchuchisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umchuchisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kuKhande Maunga kulokho aselwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKhande Maunga olilunga leCitizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga eTRIPC amabili. Ukansela Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed for its inefficiencies that such charges can be hit.
Ineso skathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini bungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapoliseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunning Dale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla lezanu PF. Amapolisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla lezanu PF. Ibandla le-CCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi balethemba lokuthi inhlanganiso ye-SADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapolisa asebenzela abantu, hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, sikuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
IZANU PF yiparty engafuni i-violence, and imeseji leyi umongameli yimeseji akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe, zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso yecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu labo abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayachaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusap usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela e-SADC, African Union, le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcini sihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo luqhutshwe namhla yethulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dala pole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa ngumphathiswa Ncube pole 19 votes. Accordingly, umphathiswa Ncube nguye oba ngu-council chairperson weGwanda Rural District Council.
Ncube uthi bazasebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo yamagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxe njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansila ka-Ward 1 eGwanda North obengincithisana loNcube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabelile nani labantu abaningi yile lithola ubu-chairperson, akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lokunye. Okunye soko kwasiphambanisa futhi ukuthi bekule kota system yabomama, i-women's kota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okusho ukuthi abe-ZANU PF bangene beyanopost bongiseve.
Ukhansila ka-Ward 10 umnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhula ukhansila Linda Moyo oleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's kota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilama council angamachuma amathathu lane 31 njalo bangamachuma amabili lane 24 ngabavotelwayo kuthi abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo umeli wedale lePhalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunyangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. UMantshi Charity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugxile impande eZimbabwe, amanye alawa amapolisa kanye lamasotsha abikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempila kahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu weManyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa, kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane hlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When you become tired of them, the abuse systems, and they end up in there.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje Chikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaxa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini. Esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisomba nje o-Christmas. Ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo Cerevita.
Obemele amapolisa uSuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go on to the factors leading to substance abuse. Family issues, gives energy,
pressure, improve sex, and work-related pressure.
Lokhu kubangelwa izimpi zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa, kanye lokuzikholisisa ecansini, kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcitshi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo uNcube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo, nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from $450 to $800. Ilokho so sesingakhangela futhi abantu banaba abasebenzisa ama-drugs, kuhlanganisa lalabo bavela emizini ephuwa.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi, njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikamongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo, waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter uthe ama-Republicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Ukuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuchaya indiva izinto ezimbi ezebusiness lomntana ke esasenzakala noma ngathi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabi prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubusiness. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubeke phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-ofisini lokuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzi.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokutsho kwabanye kumbe kulecala elikhona?
Impica badala lekhona babunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo lokho esikubona indlela ama Republicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona ukungazanga akwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo lapha na kumnumzana uDonald Trump ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment lay ngoba ama Democrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le impeachment lay kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokho okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi nabo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozela ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kuleso sikhundla yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha iagenda yakhe eka-Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwelebhilitane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send the link and abantu ba-apply through that link. Then we pick the name from abantu na wabese send them applications. Then from there we invite them for our interviews. Then we go through process yonke. Masa sibone ukuthi umuntu wangkhona uyakwalifaya ukuthi eze abuye ezosebenzela lapha. Kodwa khona lapho futhi kunefe sokunanzelela ukuthi abantu bazithi abalala iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama-requirements afunekayo ngapha. Avume nesekhaya atholakho konke ukuthi masa befika ngapha uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje, kube le certificate of nursing leyo, kube le certificate of attachment sokuthi uwa involved ku-care, uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ukwenzile kule nto ezinike ezinvolved like hosting, uyakwazi ukuhosta what. Kuso siba le-license driving license, lapho sine-problem kakhulu khona lapho kuma-driving license khona la. Ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo. Yikuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrayive and ngolo msebenzi wethu ufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama-license umsebenzi. Uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama-shift. Yikubo wabona sibekhala ezikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama-shift, mina kunje. Abalikhuluma iqiniso. Ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license. Uma esefika lapha akwazi khona loku-drive. Yabona. Then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola ngidrive umuntu ngale emsebenzini nesenza imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenza umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrive nala bantu esiyabe sikhulume nabo kahle besuka ekhaya ukuthi uyadrive. Kanti hhayi ngiyadrive. Kanti umuntu ka-drive. Yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kuna babuyela ekhaya kumbe sokuthena?
Sokunjalo belapha akulanto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokhu zeni i-advice ngoba na bazame ukuthi ba-drive. Then si-try for all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sibakele bahlale phansi bengasebenzi. Ngoba umthetho we-government uthi wona ma eseqalile selapha whether usebenzile kumbe engasebenzanga mina simholise i-40 hours. Kukhona ku-contract khona lokho. So siyazama for all means simfake maybe lo muntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-drivayo. Then uthole ukubana lo muntu osebenza simfake njalo ne-driver lo omunye angadrayive usuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late afamela yenza khona ama-single calls akhe ngenxa yokuthi usedrive umuntu ongadrayivini yabona. So into yangikhona kahle kahle isithwala senzima khona lapho ekudriveni
akulazama
ukuthi
akulabanye
babe nama-hours.
Ye, siyawuza kakhulu. Akulabanye ababalekayo kumbe umuntu ecine edinga asylum.
Well, thina besingakabi layo i-situation enjengana leyo. Abantu bebesithi ma sifuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya nje asuke asihambele. Umba ahamba edinga ukufuna asylum leyo kwamanje.
Emapetroleni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la asimase sikala bathola ukuthi angilamsebenza. Ipholile amathenga akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sizozofaka advertise, send ama links abantu ba apply. But okwamanje besisathatha local ngoba sila ukuthatha local abantu abasisha, abantu ababuya ngama student abafuna ukusebenza things like that. Sithethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza ngoba si avoida ukuthi sithatha abantu ekhaya babuyela basuke bahlupheka ngoba ungakhangele umuma okhona ebantwini abaningi. Abanye bashiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe, omkakhe, things like that. Basuke nabo bathola ama-hours. Ngapho balama-rent to pay. Bahlala ezindlini kumele babhadale. Ama-rent alapha ngapha e-UK ama-rent angikhona phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent. Kumele athumele imali ekhaya. So, we don't just tell abantu amanga ukuthi hey, wozani. Besiyathatha what is sake of just getting money from people. No, we don't want that.
Umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kweLebhilithane, eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBradford khonale kweLebhilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku-Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxalo Taboka Ncube weStudio 7.
Si-Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya. Sibafundisa lokubonisana ukuthi ama-business bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi ama-business lawo akhule, kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abanengi abavela eMathabeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abakugrade 7 o form 4 lama 3rd year ase university. Sebesibancedisa ngecareer advice. So i-career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogramu lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Uhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edalele eParliamente njalo elilunga leTriple C unkosazana Maureen Kadema Unga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga lezanu-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.